Mutongi wedare repamusoro, amai Priscilla Mnangati Manongwa, nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navanxuve, kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo, mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende, pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato, kana kuti Political Parties Finance Act, bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora, ari maRTGS, vari kuziva zviri kuitika, vanoti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, yakamhanyira kumatare, mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe, changa chanyora matsamba kumabhanga, chichida kubvisa nengo dzavaChamisa, pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank, mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navaChamisa, vaLuke Tamborinyoka, vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka tinozva kuti maMP ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naHonorable Job Skala neZuro. Takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kuteera zvinhu zvese magains estruggle. And magains estruggle ndomasits atakawana nezvese zvinoita akuru from masits atakawana seMDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndedu, chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zayo jaago nekunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi, avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato, zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court, uyo wakati vaChamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo, kuti vave mutungamiri weMDC, vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi, sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobelieva in the rule of law, tidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu, kutonga kutuka makoti, tondera apa pakabuda Supreme Court judgment pane vanhu vakanziko vachituka makort kuti makort ari captured court ye Zimbabwe iri captured zvasingazi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distribute kuma political funds kuma party yedu court yavhere pakukepishwa kana ikakepishwa why are we now celebrating because ndirikuona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka but judgment yakanaka zvechokwadi tinoigamuchira tine respect iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose kana pane ane chichemo ngaauye ataure saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza tinoya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisa itipei nekuti tisuvaridzi ivo musangano
asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupihwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo
hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kugoromonzi Goromonzi High School haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe mission kudombosha kumusha kwangu saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko maMPs wayo. Saka nemari inofanira kuenda kuparty, inofanira kuenda kuparty yakasponsor MPA kuti aende kuparamende.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC ino trade as MDC tipa maelection. Indiyo ina maMP akawandisa ari muparlament iko zvino. Vekuanxuve vaitrade as MDC green vane almost I think vane around 4. Then PDP ya beat ine around 4 as well. Vamwe vese vakahwina vari under the ticket MDCT vachibva kuMDC yavatsvangirai. Saka isi the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri ipapo. Kana vanowana dhora ravo richienda kwaNcuve, vanowana dhora ravo richienda kwaBiti, but madhora akawanda oenda kupi kuMDC yavatsvangirai yatiri kutungamira isu.
Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati mutongo wedare uyu unogona kupikiswa mukati memazuva 10.
Mutongo wapuwa na Justice Munangati Manongwa ururewa izvo kuti mari dziri kufanira kubuda dzePolitical Parties Finances Act dzichienda kuMDC Alliance. Saizvo zviri kutadza izvo kuti MDC Alliance ibato chaizvo rakazvimirira rega rakasiyana ne MDCT. Uyezve tiri kuona kuti pamutemo Minister of Justice na Minister of Finance vane mazuva 10 kuti varespondi kana kuri kunzi vari kupokesana ne provisional order yapiwa.
Vaziyambi vaudza Studio 7 Parunare kuti vanogona kuisa mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda pamwe negurukota rezvemari kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vakadongwawo mapepa ari pamberi pedare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti provisional order yakapiwa nedare redzimhosva chiziviso kuvanhu vakadongwa kuti kana vasina kupikisa nyaya yakaunzwa mudare iri neMDC yavachamisa, dare iri rinogona kuzadzisa mutongo waro wekuti mari iyi ipiwe MDC yavachamisa. Aka akasike kutanga MDC ichirwira mari idzi muna 2006 mushure mekunge vaive munyori mukuru weMDC vawosh mencuve vapesana navamogen tsvangirai muna gumiguru 2005 ndokuumba MDC yavo. Vakaenderera mberi vakapiwa mari yeMDC yose inopiwa mapato. Chikwata chakasara navatsvangirai icho chaive nenhengo dzakawanda muparamende chikasawana kana kobiri zvaro. Chikwata chamuzvare kupe chakaita kuti nhengo ina dzavachamisa muzvare taita kumalo vachauton wende vaprosper mutseyami naamai Lilian Timvios vadzingwe mudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.